zvichitevera kupindira kwemauto mune zvemafambisirwo ehurumende Studio 7 ichange iri kukupai nawo zuva rega rega kubvira nguva dzinoti 6 AM 7 AM 8 AM 9 AM kuseni kwega kwega masikati tichange tichitefenyura kubvira nguva dza 1, 3, 5 musakanganwezve kuti na 7 o'clock tine chirongwa chedu chemazuva ese munokwanisa kutibata pamasaisai anoti 909 kilohertz pamedium wave 4930 pashort wave 15580 kilohertz pashort wave ne 6080 kilohertz pashort wave munokwanisazve kutiona pamafacebook page edu anoti voa shona ne voa ndevele apo tichange tichitepfenyura apo tichange tiri pamhepo musakanganwa kutifarira pafacebook page yedu yevoa shona nekudzvanya pakanzi like udzai hama neshamwari